Kana pane vaive nemibvunzo yekusimba kweFC Platinum Stars vave nemamwe mafungiro mushure mekunge kugona kunenge kudada yakarova ngezve Platinum Stars 2-1 ndokupinda panhongonya yetafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Zvikwata zviri izvi zvaive zvakaenzana pamapoints makumi matatu nemasere mutambo uyu usati watambwa, asi kukunda uku kwapinza chikwata chanomen mapeza ichi pamapoints makumi mana nerimwe chete mapoints matatu pamusoro pengezi Platinum Stars. Chimwe chezvikwata zviviri izvi ndicho chiri kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, asi muongorori wemutambo wenhabvu vatatenda makazhu vanoti semaonero avo FC Platinum yatoenda.
Yezvinezvi mamire vaita mutambo ka Platinum yakutohwina FC Platinum.
Vamakazhu vanoti chikwata chinotora mukombe chinoonekwa nekurova zvikwata zvavari kukwikwidzana nazvo, izvo vanoti pari zvino zvaitwa nekugona kunenge kudada. Chimwe chikwata chiri kutarisirwa kutora mukombe uyu chiHighlanders chakapunzirwa pasi mukwira kwesvondo apo chakarohwa 1-0 nevavakidzani vavo veBulawayo Chiefs. Asi Dynamos haina kutora nzira yakadaro mushure mekufamba ndokunorova Mutare City Rovers 1-0 kuVengere Stadium kwaRusape. Kukunda uku kwasiya Dimbare yave pachinhano chegumi nenhatu makundano ezvikwata gumi nezvisere aya. Kukunda uku kwauya mushure mekuregedza basa kwemutungamiri weDimbare vaKeni Mubayiwa, uyezve murayiridzi wavo Lloyd Mutasa ari kuSouth Africa nechikwata cheMaurias icho chakatora mukombe weCOSAFA Cup. Muteveri weDimbare vaEvans Chasakara vanoti chinangwa chavo iko zvino ndechokupedza vari pazvikwata zvina zvepamusorosoro vachiti ivo zvemukombe zvinenge zvaramba.
Imi munozviziva isu maDimbare tagara tiri vanhu vakuru, tiri vanhu vakuru semaDimbare. Chandiri kuziva kuti patop 4 ndo pedu chaipo chaipo, hatina chekutya, hatina chekuvhunduka.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Shabani 1 Black Rhinos 2, Yada 3 Chapungu 0, Nitrat 0 Triangle 1, Capes United 1 Blue City 0, Chicken Inn 2 Herentals 0, ZPC Kariba 0 Harare City 0. Kwatambwa mitambo gumi neminomwe, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 41 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Triangle 29 points, Highlanders 29 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nitrat 13 points, Chapungu 13 points, Shabani Mine 12 points, Blue City 11 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.